isu sea tekstanso chatukunya nyoziva uye chatuda kuedza kuti titaure nehurumende inyaya yekuti vashandi vaomerwa zvokuti hazvishamise kana vamwe vakati havachauri kubasa kana kuti vamwe vakati tautora action ipi kana iyo kana iyo zvinhu zvaoma chiri kunetsa ndechekuti zvinhu zviri kuramba zvichikwira almost every day masalaries edu haana chaachatenga uye value yacho yadzika zvokuti vamwe vakutotambira less than $100 maprices ari kuchajwa in $ magoods and services ese in $ saka chanetsa ndechekuti toraramawo sei ndo mubvunzo mukuru isu seapex council tiri kuti isusu vanhu vachatadza kuya kubasa nenyaya yekuti vachatadza kuafodha kuya kubasa ndichitarisa nyaya yaya ndifunga kuti inotomboda econfrontational approach because inyaya iri kubata every sector of the economy inyaya iri kubata chero chinonzi mushandi chero chinonzi mushandiri chero chinonzi munhu ari muzimbabwe saka isusu maonero edu atandichiita ndeyekuti kana vashandi vatadza kuya kubasa tichavamiririra kuti zvizvitaro kuti vashandi vavo vachakwanisa kuya kubasa kwete kuti tiri kuti tiri kuisidhowa labour tinenge tichida kushanda asi kuti tichatadza kuya kubasa
saka mune tarisiro here yekuti muri kusangana nehurumende mugare pasi mukurukure zvamuri kutaura izvi
tiri kusangana nehurumende kumeeting yeNGNC musi wechitatu apo patichanotura nyaya iyi uye tichizivisa hurumende kuti vazhinji vashandi vehurumende vachatadza kukwanisa kuya kubasa nenyaya yekuti vanenge vasingakwanise kubhadhara mari dzinodiwa dzetransport vamwe vanenge vasingakwanise kutenga nyange chikafu chaicho chekuti mhuri dzavo dzidini dzirarame maonero atiri kuita isu takamboizeya nyaya iyi apex council last week ndofunga kugadzirwa kwenyaya iyi kunoda kutoti TNF igare pasi business government nelabour vanhu votaurirana votsvagana kuti mumwe nemumwe akamira papi so that as a country tove nemuono mumwe chete tofambidzana nokuti pari kuita sekuti business iri kuita zvavo government wo inenge ichiitawo zvayo vashandi vachiita zvavo saka tiri kuti isusu ebend of the day mushandi ndiye ari kuve sacrifice saka tiri kuti zvakare even kuAGMC kwatiri kuenda next week tiri kuti isusu mari dzataitambira muna October last year 2018 takazotanga nyaya dzekukwira kwezvinhu nei nei ndo mari yatakadaurira kuti government titi chionai mari dzataitambira ipapo idzodzo ndodzomoreta neexchange rate inenge iriko kubhengi yeusa nebhondi